Vachitaura pamusangano webazi ravo remadzimai nhasi mumasvingo. Amai Mujuru vati ivo vachaisa simba ravo pakubatana neMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai. Nekuti vane vatsigiri vazhinji uye vane nhoroondo yakasimba yekutungamirira vanhu. Amai Mujuru vati mapato mazhinji amera munyika sehowa. Mabasa ezanupf iyo inoda kuti kubatana kwemapato anopikisa kusabudirira zvakanaka. Vati wabato ravo, rava pedyo nekunyorerana chibvumirano chekubatana neMDCT.
Kana amai Chomba, mamwe mapati akaumbwa nehurumende kuti itaridze pasi rese kuti kune demokrasi kuZimbabwe. Saka whatever they do, vamwe vanotenge vachiita kufadza bosi. Bosi Morris anenge achida ripoti kuti zvii zviri kufamba. Saka ini navatsvangirai takabvumirana kuti ndimi muri kugona kuunganidza vanhu sekuunganidzawo kwatiri kuita isu veNPP. Hatisati taona mumwe musangano kunze kwezanu yacho vanogona kuunganidza vanhu. Saka imi nesu ngatigarei pasi. Chatiri kuziva ndechekuti tikanomira kumageneral elections munhu nemunhu akazvimirira matrixi ezanu ndo paanopinda ipapo. Asi zvinofanirwa kuitika ndezvekuti bato renyu nerangu ngativei tiine gwaro rinonzi Memorandum of Understanding inobuda negwara rekutevedza ratinobvumirana tese. Tichabva pane chakati kusvika pane chaka, kana zvichisvika ku2000 zvinoda kuteerwa zvacho zvonyatsoiswa nemastages. Pane here zvatinopikisana zvatisingabvumirani? Izvozvo ngazvibviswe zviiswe parutivi, zvikurukurwe nemamiriro azvo. Hazvisi kutaura kuti pachaita Memorandum of Understanding isu veNational People's Party tinombomira kuti chimbotangai mataura achavaka musangano. Handizvo.
Vati womusangano wavo uri kukoshesa kubatana nemapato ane musoro kuitira kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana nemutungamiriri weZANUPF Robert Gabriel Mugabe pasarudzo yemutungamiriri wenyika. Amai Mujuru vatiwo havana dambudziko rekuti vatsvangirai vatungamiriri nemubatanidzo wavo vachiti murume uyu ane umbo hwekugona kutungamirira sezvo ane rutsigiro rukuru munyika.
One presidential candidate inomiririra maopposition parties. One presidential candidate inomiririra maopposition parties inofanira kutokurukurwa nezvayo. Munhu akaita sei asingazodzosera zvinhu zvedu mumashure? Munhu anofanira kunge ari munhu anobatanidza vanhu. Munhu anofanira kunge achipa chitimbo nechivimbo kune vanhu. Munhu asingazofanira kunge achioneka semunhu asina hanya nekwatiri kubva. Nokuti kwatiri kubva kune zvakatikoshera zvatisingafanire kudonhedza pasi sembwa inodonhedza bhonzo ichihukura.
Amai Mujuru vati vamugabe vakwegura zvekuti havachakwanisi kuramba vachitonga, izvo zviri kuita kuti nyika irambe ichiondomoka. Vachitaurawo pamusangano uyu, vakafanira kubata chinzvimbo chasachigaro webazi remadzimai muNPP, amai Marian Chombo vatiwo bato ravo richakurudzira kuti musarudzo za2018 rinoda mikana yakafanana nevarume kuitira kuti madzimai apinde pazvigaro uye mubatanidzo wemapato uzviremekedze.
Vasikane ngatichemere quota system yedu iri kusapotwa neconstitution yedu yeNPP. Iyo constitution yeZimbabwe iri kuisapota kuti 50-50. Ko 50-50 vacho vanopinda sei kana tisiri kuvavhotera? Iye zvino tiri kuti tine 300. Ma ngatimbotanga kuma government local government chaiko ikoko. Tongozvipira kuti aiwa muno mumasvingo pa300 wadzidze izvo, tongoda kuti 150 dziende kumadzimai. Usatarisa kuti mudzimai upi, iwe neni tine basa. Tiri kutoda kupinza zvedu NPP pachigaro, asi kwete toda kupinza kuti mudzimai pachigaro. And we are very lucky kuti NPP tine mutungamiriri wedu wechidzimai. So hazvinesi kutsvaga sapoti yekutengesa brand redu. Iye zvino mukaenda kumaruva.
Apo amai Mujuru vanga vari mumasvingo, mutauriri webato ravo vaJealous Mawarire vanyora tsamba yekusiya basa zvichitevera mhirizhonga yakaitika svondo rapera pakati pavo vaMawarire navaGift Nyandoro. Abo wanonzi ndivo mtauriri wa amai mjuru. Studio 7 na ukwanisa kubata mama warire kutizwe zhinji. Naka mirira Studio 7 umasingo. Dini Gandri Maramba.